Ndirimuno muWashington ndauya ndakafambira zvechikoro chikoro chinonzi Global Labour University chandakatenda kuSouth Africa na 2013 saka ndiri kuno seGlue Alumni. Tunoita chikoro ichi chinonzi Summer School pagore pagore vanhu vakambodzidza vanosangana tichikurukura zvatiri kusangana nazvo kumabasa takamira maorganization atinoita sevana vakadzidza chikoro chekumirira kodzero dzevashandi.
Pari zvino makamirira sangano ripi? Uyezve zvii zvamadzidza iko kuno kuWashington uyezve nekuPennsylvania kwamuchaenda?
Pari zvino ndakamirira sangano rinonzi Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations randinova ndiri munyori mukuru waro. Zvatadzidza tiri kuno so far kuWashington tatine conference tadzidza vanhu vachikurukura zvinhu zvavakaona kana kuti zvavakaita ongoro kana tinoita research pachirungu maringe nenyaya dzevashandi nematambudziko avari kusangana nawo mukuunganidza vashandi kuvareverera kodzero dzavo zvichisangana nehurumende dzenyika dzakasiyana siyana nevane mari kana kuti maemployers kuti matambudziko aya ari kuita sei vashandi vari kudzvanyirwa zvakadini uye tingasangane sei kuti tibatsirane kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe munyika zakanya siyana siyana. Saka tichazoenda kunonzi kuPenn State University patichanowedzera kudzidza kekare tichipananawo mazano ekuti tinganobatsirana sei kuti vashandi venzvimbo dzatinomiririra kodzero dzavo tikurukure nevenyika kuti kodzero dzavo dziremekedzwe.
Takatarisa kuti panguva yamakasimuka kubva kuZimbabwe pakange pane ipo kusawirirana pakati pevanoita zvekutengesa mumigwagwa nemakanzuru emaguta akasiyana siyana. Makasiya zvakamira sei uyezve zvasei pari zvino?
Ndakasiya mamiriro ezvinhu asina kuti twasukei manyama amire nerongo. Ndozvazviri kuchine kutambudzana kuri kuitika vanhu vanotengesera mumigwagwa vachiri kushungurudzwa zvikuru nemalocal authorities nekuti vari kunzi vari kutengesa zvisiri pamutemo. Nzvimbo dzavakanzi vatengesera asi nzvimbo idzi hakuna vanhu vanofambako, hadzina kugadzirwa zvekuti dzive nzvimbo dzekuti dzinoshandika. Saka iro dambudziko iroro vanhu vari kutengesa mumugwagwa, mapurisa ekanzuru ouyawo achivatorera zvinhu, vamwe vachisungwa, vamwe vachitiza, asi vamwe vakutotengesa manheru kubva uro kuma 6 dzeusiku kusvika kuma 10 dzeusiku. Ipapo mapurisa ekanzuru anenge ambobvawo mumugwagwa. Asi chimwe chinhu chatikongora ndechekuti zvawedzera huhori munyika nekuti mapurisa ekanzuru akutovaivo ndova akutobudirira nekuti vato nevanhu vanoziva kuti vakati vakavabata vanoti tipe mari kana kuti dzimwe nzirawo dzokuti tibatsire kuti utengese. Saka hazvina kumira zvakanaka pari zvino.
Asi zvingagadziriswe sei kuti mune ramangwana tionewo zviri kune dzimwe nyika kuti vanotengesa mumigwagwa kana munzvimbo dzavanenge vapiwa nehurumende vawanikewo vachiwana cheruviro iyo hurumende wechifara nemabasa avanenge vachiita? Zvinogoneka here zvitakatarisa Zimbabwe?
Isusu seorganization ndozvinhu zvatiri kushuvira kuti zvinge zvinoitika kuti pave nehurukuro pakati pehurumende unese vanhu vanomirira vanhu vemabasa emaoko aya kuti vanzwisise kuti vanhu vemabasa emaoko mabasa emaoko avari kuti inyaya yekuti nyika yedu haina mabasa pari zvino. Saka vanhu pane kuti vapinde mumugwagwa vachinoba vari kuedza kushandisa maoko avo kuti vararame, mhuri dzirarame. Ende mukatarisa vazhinji vari mumugwagwa madzimai, vamwe vane vana vacheche. Saka ndopamunobva maona kuti shungu dzavo ndedzekuti mhuri dzirarame, hakuna chimwe. Saka tiri kuramba tichingoitawo hurukuro nehurumende ndekuti vave vanosvika pakunzwisisa kuti nyaya iyi ndeyekuti vanhu vararame nekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka maringe nezveupfumi. Asi dambudziko ratiri kuona nderekuti nyaya yacho inenge iri kubva yasanganiswa nezvematongerwo enyika zvinova zvakutipa njandaya pakukurukura maringe nenyaya iyoyo.